Samueri wechipiri, chitsauko chegumi nesere. Dhavhidhi akaunganidza varume vakanga vanaye uye akagadza pamusoro pavo vatungamiri vezviuru navatungamiri vamazana. Dhavhidhi akatumira varwi achiita kudai: chikamu chimwe chete kubva muzvitatu chavo chichitungamirirwa naJoabhu, chimwe chikamu chimwe chete kubva muzvitatu chichitungamirirwa nomununʼuna waJoabhu ainzi Abhishai mwanakomana waZeruya, uye chikamu chimwe chete kubva muzvitatuzve chichitungamirirwa naItai muGiti. Mambo akataurira vanhu kuti, “Zvirokwazvo neni pachangu ndichafamba nemi.” Asi vanhu vakati, “Imi hamufaniri kuenda. Kana tikamanikidzwa kutiza, havambovi nehanya nesu. Kunyange kana hafu yedu ikafa, havambovi nehanya. Asi imi munokosha sesu tiri zviuru gumi. Zvingava nani zvino kuti imi mutitsigire muri muguta.” Mambo akati, “Ndichaita zvose zvamunoona zvakakunakirai.” Saka mambo akamira parutivi rwesuo pakanga pachifamba varume vose vachibuda namapoka amazana neezviuru. Mambo akarayira Joabhu, Abhishai naItai akati, “Munzwire henyu jaya nyasha, iye Abhusaromu, nokuda kwangu. Varwi vakafamba vachipinda musango kuti vandorwa navaIsraeri, uye hondo yakarwiwa mudondo reEfuremu. Imomo hondo yeIsraeri yakakundwa navanhu vaDhavhidhi, uye pakava nokufa kukuru zuva iroro. Varume zviuru makumi maviri vakafa. Kurwa kwakapararira panyika yose, uye dondo rakauraya vanhu vazhinji pazuva iro kukunda munondo.” Zvino zvakaitika kuti Abhusaromu akasangana navanhu vaDhavhidhi. Akanga akatasva nyurusi rake, uye nyurusi parakapinda napasi pamatavi makobvu omuti mukuru womuoki, musoro waAbhusaromu wakabatwa mumuti akasiyiwa akarembera mudenga, nyurusi raakanga akatasva rikaramba richienda. Mumwe wavarume akati aona izvi akati kuna Joabhu, “Ndaona Abhusaromu akarembera mumuti womuoki.” Joabhu akati kumurume akanga amuudza izvozvo, “Watii? Wamuona? Seiko usina kumubayira pasi pakare ipapo? Ipapo ndingadai ndazokupa mashekeri gumi esirivha nebhanhire romurwi.” Asi murume uyu akati, “Kunyange dai chiuru chamashekeri chakanga chayerwa mumaoko angu, handaigona kusimudzira mwanakomana wamambo ruoko rwangu kuti ndimuuraye. Mambo akakurayirai imi, Abhishai naItai, isu tichinzwa achiti, ‘Mudzivirire jaya Abhusaromu nokuda kwangu.’ Uye kana dai ndanga ndaisa upenyu hwangu panjodzi, uye hapana chakavanzika kuna mambo, imi maizomira kure neni.” Joabhu akati, “Handinganonoki kudai nokuda kwako.” Saka akatora mapfumo matatu mumaoko ake akanyudza mumwoyo maAbhusaromu, uye Abhusaromu achiri mupenyu mumuti womuoki. Uye vatakuri venhumbi dzokurwa nadzo dzaJoabhu gumi vakakomba Abhusaromu vakamubaya vakamuuraya. Ipapo Joabhu akaridza hwamanda, uye varwi vakarega kutevera vaIsraeri nokuti Joabhu akavamisa. Vakatora Abhusaromu vakamukanda mugomba guru raiva mudondo vakatutira murwi mukuru wamatombo pamusoro pake. Zvichakadaro, vaIsraeri vose vakatiza vakaenda kudzimba dzavo. Panguva youpenyu hwake, Abhusaromu akanga atora mbiru akaimisa mumupata wamambo sechirangaridzo kwaari, nokuti akafunga akati, “Handina mwanakomana angayeuchidza vanhu zita rangu.” Akatumidza mbiru iyo zita rake, uye inonzi mbiru yokuyeuka Abhusaromu kusvikira nhasi. Zvino Ahimaazi mwanakomana waZadhoki akati, “Regai ndimhanye neshoko kuna mambo rokuti Jehovha amurwira kubva muruoko rwavavengi vake.” Joabhu akati, “Hausiwe unoenda neshoko nhasi. Ungaenda hako neshoko pane dzimwe nguva, asi haufaniri kuita izvozvo nhasi, nokuti mwanakomana wamambo afa.” Ipapo Joabhu akati kumuEtiopia, “Chienda undoudza mambo zvawaona.” MuEtiopia akakotama pamberi paJoabhu uye akamhanya achibvapo. Ahimaazi mwanakomana waZadhoki akatizve kuna Joabhu, “Kunyange zvakadaro hazvo, ndapota regai ndimhanye nditevere muEtiopia.” Asi Joabhu akapindura akati, “Mwanakomana wangu, unodireiko kuenda? Hakuna kana shoko richakupa mubayiro.” Iye akati, “Kunyange zvakadaro hazvo, ndinoda kumhanya ini.” Saka Joabhu akati, “Mhanya.” Ipapo Ahimaazi akamhanya nomunzira yomubani akasiya muEtiopia. Dhavhidhi paakanga agere pakati pamasuo maviri, murindi akakwira pamusoro pedenga resuo reparusvingo. Akati atarisa kunze akaona murume achimhanya ari oga. Murindi akadanidzira kuna mambo akamuzivisa izvozvo. Mambo akati, “Kana ari oga anofanira kunge ane shoko rakanaka.” Uye murume akaramba achingoswedera. Ipapo murindi akaonazve mumwe murume achimhanya akadanidzira kumutariri wesuo akati, “Tarira, mumwe ari kumhanya ari oga.” Mambo akati, “Anofanira kunge achiuyawo neshoko rakanaka.” Murindi akati, “Ndinoona sokuti wokutanga anomhanya saAhimaazi mwanakomana waZadhoki.” Mambo akati, “Munhu akanaka iyeye. Ari kuuya namashoko akanaka.” Ipapo Ahimaazi akadanidzira kuna mambo achiti, “Rugare!” Akakotama pamberi pamambo akatsikitsira uso hwake pasi akati, “Jehovha Mwari wenyu ngaarumbidzwe, akaisa kwamuri varume vakanga vachisimudzira maoko avo kuti varwe naishe wangu mambo.” Mambo akabvunza akati, “Ko, jaya Abhusaromu mupenyu here?” Ahimaazi akati, “Ndakaona kunyongana kukuru panguva iyo Joabhu akanga oda kutuma muranda wamambo uye neni muranda wenyu, asi handina kuziva kuti chaiva chii.” Mambo akati, “Mira parutivi uye usabva pano.” Saka akasudurukira parutivi ndokumirapo. Ipapo muEtiopia akasvika akati, “Ishe wangu mambo, inzwai mashoko akanaka. Jehovha akurwirai nhasi kuna vose vakakumukirai.” Mambo akabvunza muEtiopia akati, “Ko, mujaya Abhusaromu mupenyu here?” MuEtiopia akapindura achiti, “Vavengi vashe vangu mambo navose vanokumukirai kuti vakukuvadzei ngavave sejaya iro.” Mambo akadedera akakwira kukamuri yakanga iri pamusoro pesuo akachema. Paaifamba aiti, “Haiwa mwanakomana wangu Abhusaromu, mwanakomana wangu, mwanakomana wangu Abhusaromu, dai chete ndafa hangu ini pachinzvimbo chako. Haiwa Abhusaromu, mwanakomana wangu, mwanakomana wangu.”